Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri zvita 17/2019. Vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanoita musangano nevezvematongerwo enyika izvo zviri kuonekwa nevakawanda sekutanga kwenhaurirano munyika sezvakamboitika muna 2008. Izvo zvakazopa kuti munyika muite hurumende yemubatanidzwa asi vaRobert Mugabe avo vakashaya muna Gunyana vachiramba vari mutungamiri wenyika kunyangwe hazvo vakange vakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika navamogen tsvangirai veMDC. Vagari vekwaMutoko voronga kuti varipwe kushungurudzwa kwavakaitwa muna 2008. Pfungwa idzi dzaburitswa pachena apo vagari ava vasangana necommission inoona nezverunyararo yeNational Peace and Reconciliation Commission. Nyaya yemari yemusho yonetsa munyika zvimwe zvitoro zvichiramba kutambira mari iyi izvozvo pakuti hurumende iite humwe hurongwa hwekudhinda imwe mari yebepa. Chizvarwa cheZimbabwe chakapisirwa murori yachai driver munguva yemhirizhonga yemarudzi muSouth Africa chinofa mushure mekurwara kwenguva yakareba. Zvinhu zvoramba zvichipa muzvipatara zvehurumende umo vakawanda vari kushaya rubatsiro nepamusana pekushaya nyanzvi dzinobatsira muzvipatara izvi. Muchirongwa cheLife Talk cheThe Connection TV chidiki na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevadzidzi muzvikoro munyika panguva iyo vadzidzi vakawanda vari kukundikana kubudirira mubvunzo dzavanonyora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.